tiene fezwa munoziva nese kana kuti vatereri vanoziva kuti is now a legislated chamber saka iri pamtemo asi pane zvimwe zvainofanira kuva iri kufanika ma structures kana tingati vanhu vanofanira kuva varipo kuti TNF kuti ishande chakakosha pa eti inyaya yekuti tripartite negotiating forum inofanira kuva neindependent secretariat inofanira kuva ine maoffices ayo izvozvo hazvisati zvaitika tichiri kushandisa Ministry of Labour officials as our secretariat asi pane urongwa semaziro edu kunoko kuti pane urongwa wokutsvaga maresources hurumende it looks like haina kumboisa mubudget mayo kuti kukwanisire kusetiwa a secretariat so that kuobhadharwa maoffices kuobhadharwa masalaries evanhu ivavo tikutarisira kuti kana secretariat yapo mashandiro edu anogona kuti chinjei iyo zvino tiri kushanda neminister of labour as secretariat mameetings zvavo takapedzera kudharadhara chaizvo kuita meeting TNF pane mabasa takapa macommittees ari pasi tikutarisira kuti macommittees aya kana apedza achadzora zvavanenge vatenderana
asi munoona here iro gurukotaidzva richizadzikisa zvariri kuvimbisa izvi kuti misangano inge ichiitwa zvakanaka paine secretariat
isisu takashanda nemaministers akati kuti pamakore magumi ne 37 years tashanda nemaministers ende akawanda akasiyana siyana varingochinjwa chinjwa asi tino pane dambudziko haisi ministry tingati ine simba kucabinet saka handingati iyo zvino mazima ndiye panasiya.